Denda reCOVID-19 riri kunyanya kutekeshera muZimbabwe kubva patanga gore rino ra2021. Izvi hazvisi kusiya kunze varayiridzi nevana vechikoro. Hongu ruzhinji rwevarayiridzi nevana vechikoro vakatadza kuzozarura zvikoro musi wa4 wanga wakatarisirwa. Asi avo vari kunyora bvunzo dzavo veform 4 neA-level vari kuramba vachienderera mberi nokunyora bvunzo dzavo.
Hurumende iri kukupaiwo here zvikwanisiro muzvikoro?
Hurumende yazobuditsa chiziviso chokuti icho COVID allowance yanga ichibhadharwa muna 2020 icharamba ichienderera mberi ichibhadharwa. Idanho rakanaka chaizvo, nokuti pane dambudziko rakadai panenge pachida kuti hurumende ionekwe ichimira kutsvaga zvese zvaingaita kuti inge ichibatsira varayiridzi. Kwete varayiridzi chete, asi munhu wese ari munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe seZimta?
Mazano atiri kunyanya kukurudzira ndeyekuti muzvikoro umu mune vazhinji vari kuramba vachienda vachinoshanda, vakuru vezvikoro, vatungamiri vezvikoro vanoshanda muhofisi akasiyana-siyana, nevarayiridzi vanenge vachiinvigilata maexaminations, nevana vacho vanenge vari mumuzvikoro. Kuti muzvikoro imomu mastandard operating procedures aya atakambobvumirana nezvavo ange achitevedzerwa. Kutevedzerwa kwavo kubudikidza nekuti hunge paine mari inoita kuti zvikwanisiro zvose zvinenge zvichifanira kuti zvinge zviripo zvinge zvakagadziriswa, kuitira kuti kana denda iri riniri rinozotekeshera risatangire muzvikoro, zvese zvinofanira kuti zvinge zviripo, zvinosanganisira kuti ivo vanenge vachienda kubasa vashoma vacho kuzvikoro vawane transport ichaita kuti ivadzivirire pakubata zvirwere izvi. Masanitizer asi chinhu chakanyanya kukura panyaya iyi kutestiwa.